Nhema neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 11, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinorasa chikumbiro chevaimbo venhengo yeZANU PF vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo vaSevia Kasukuwere chekuti Statutory Instrument 140A iraswe vachiti inotyora bumbiro remitemo. Vatsigiri vebato reZANU PF vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuponda nhengo yeCitizens Coalition for Change vatinashe Chitsunge vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Apo sarudzo dzaswedera mapoto eCCC neZANU PF anovimbisa kuti achaunza budiriro munyika kana akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarasa chikumbiro chevaimbo venhengo yeZANU PF vaSevia Kasukuwere chekuti Statutory Instrument 140A iraswe vachiti inotyora bumbiro remitemo. Statutory Instrument 140A inovandudza nguva dzekuendeswa kwemavhoti anotumirwa neposvo kana kuti postal ballots kuZimbabwe Electoral Commission kubva pamazuva 14 kuenda pamazuva 3 sarudzo dzisati dzaitwa. Asi mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi vati semaonero avo Statutory Instrument iyi haishandure mutemo wesarudzo asi kuti yakaitirwa kuti ZEC ikwanise kupa munhu wese mukana wekuvhota. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Munyaya yavo kudare iri vakasukuire vakati SI 140A iyo yakaiswa svondo rapfuura neZEC paive kuvandudza mutemo wesarudzo izvo zvisingabvumidzwe kuitwa kana zuva resarudzo richinge ratarwa. Asi Justice Chitapi vati semaonero avo zvakaitwa neZEC hapana kutyora mutemo vachiti Electoral Act iyo inotara nguva yekuendeswa kwemapostal ballots kuZEC iropawo ZEC simba rekutora matanho ekuona kuti sarudzo dzafambiswa zvakanaka. Nekuda kwaizvo SI 140A idanho rakatorwa neZEC nechinangwa chekuda kuona kuti vanhu zviuru gumi nezvinomwe vachavhota nenzira iyi vabudirira kuvhota vakati vanhu ava vaitadza kuvhota vese dai vatambira chikumbiro chavakasukuwere ichi. Asi rimwe ramagweta vakasukuwere amai Jacqueline Sande vati havabvumirani nemutongo waJustice Chitapi.
Naizvozvo kuti SI 140A yamhura kumbiro remutemo asi Justice Chitapi vapikisana nazvo vati aiwa kwete haina kumhura. Asi nesuwo toti aiwa kunyange tichivaremekedza Justice Chitapi zvekuti aiwa tiri kupikisanawo nekuona kwavo zvechokwadi kana uchinge wachinja mazuva kubva ku14 days uchienda kumazuva 7-3 zvinoreva kuti watochinja mutemo.
Vaenderera mberi vachiti vachagara pasi voona kuti votora matanho api.
Saka naizvozvo isu tiradzokera zvakare drawing board tinotarisa kuti toita sei asi tiri kutaura usi ruzhinji rwezimbabwe tava tiri kupikisana nezvatarwa.
Gweta reZEC vatawanda Kanengoni vaudza dare kuti ZEC yakatora danho rokisa SI 140A nekuti kwaive nenyaya dzakawanda dzinodarika zana dzakakwidzwa kumatare vanhu vachipikisa dare nomination court izvo zvakaita kuti ZEC itadze kudhinda magwaro ekuvhotera nekumaendesa kuvavhoti vari kunze kwenzvimbo dzavanofanira kuvhotera nekuzoti vadzose kuZEC mukati memazuva 14 sezvinodiwa pasi pemutemo weElectoral Act. Vati kusvika nhasi chaiko pane nyaya dzisati dzapera kusanganisira imwe yavakasukuwere ndosaka ZEC yakaisa SI 140A yekuti mapostal ballots achidzorwa kuzek mukati nemazuva matatu kubva pazuva rekuvota. Vakasukuere pachavo vakaramizwa kukukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika nematare eHigh Court neSupreme Court uye vari kupikisa mutongo weSupreme Court mudare iri zvekare. Mune mwonyaya dare ramagistrate nasira pamukana wekubhadhara mari yechibatiso kunhengo 13 dzeZANU PF idzo dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pamwe nekuuraya nhengo yeCitizens Coalition for Change vatinashe chitsunge svondo rapfuura muHarare. Dare iri rati vasungwa ava vabhadhare madhora zana ekuAmerica mumwe nemumwe uye kuti vamhangare kuGlenora Police Station kaviri pasvondo. Nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa11 mwedzi unouya uye vanhu ava vari kuramba mhosva iyi vachiti vainge vasipo musi wakaurayiwa vachitsunge uye kuti vakasungwa nekuti vanozivikanwa kuti vatsigiri veZANU PF mumusha weGlenview. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vavimbisa vana veZimbabwe kuti vachagadzirisa matambudziko ari munyika kana vakasarudzwa musarudzo dziri kuuya. Vachamisa vataura mashoko aya pamisangano yavaita nhasi kuDete nekuVictoria Falls mudunhu raMatabeleland North. Musangano wavachamisa waitwa nguva imwe chete nemusangano weZANU PF uyo wakokerwa nenhengo yebato iri vari mutauriri weparamende vaJacob Mudenda kuhange uko vaudzawo vatsigiri vavo kuti ZANU PF ichaunza budiriro kana yakavhoterwa zvakare. Vatsigiri vemapato maviri aya varatidza kuve nechivimbo nezvivimbiso zvemapato avo vachiti vanotarisira kuti achaunza shanduko kana akakunda musarudzo, asi vachikurudzira kuti pavandudzwe dzidzo nehutano pamwe neurombo hwavanoti vabata wakawanda. Ukuwo mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vanga vari kumvuma uko vanonzi vasangana nenhengo dzekereke John the Fifth of Africa International Apostolic Church. Vakafano bata chigaro chemukurano nane zvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vauza Studio 7 kuti vamunangagwa vanamata nekuwadzana nevanhu pamwe vachinamata vachinamatira nyika kuti irambe ichibudirira uye kuti irambe ichikunda pane miedzo yose inouya ingave inobva munyika kana inobva kunze. Sangano reBotswana Civil Society Solidarity Coalition for Southern Africa riri kukurudzira mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi kuti vatungamire vamwe vatungamiri venyika dziri mudunhu reSADC mukushora mirishonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kuitika muZimbabwe pamberi pesarudzo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudzira mbatanidzwa masangano anorira kodzero dzevanhu muBotswana iyi iri kuuya mushure mekuurayiwa kwamutsigiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vatinashe chitsunge svondo rakapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF uye sangano iri ratora danho iri sezvo muzinda weSADC uri muBotswana. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muBokis Kosa vatapere Ndlovu vanzwa Studio 7 kuti pamwe mamiriro ezvinhu angashanduka munyika kana vatungamiri venyika dzemuSADC vakatungamirwa navaMasisi pakufambisa shoko resarudzo dzisina mhirizhonga. Vaenderera mberi vachiti shuviro yesangano ravo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote murunyararo kuitira kuti zvido zvevana venyika ichipikirwa zvive zvinobuda musarudzo iri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno.
Mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuchatadzisa zvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvinovhota zvakasununguka. Tinotenda maruva tadya chakata kuti zvichabuda musarudzo zvichave zvido zvevanhu.
Mutauriri wehurumende Botswana vaJohn Dipo varamba kutaura neStudio 7 vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira uye Botswana ina mvumo yekupindira mune zvematongerwo enyika eimwe nyika. Pavakanobata maoko mhuri yakwachitsunge mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa, asi mutevedzeri wemunyorano nane zvemutemo muZANU PF vaFortune Chasing avo vakamirira bato ravo pakusainwa kwemhiko dzerunyararo Vatuvese vanoita mirijonga vakafanira kusungwa nekurangwa pasina tsvete zvisina ine kuti wabuda mumbamani.
Hazvina basa kuti ndive batori. Anenge awanikwa nemhosva, mafurisa ngavaite zvavanofanira kuita. Munhu aende kumakotsi. Isusu semusangano hatipindire kana munhu achinga atora mutemo auisa mumaoko make.
Vanorwira magaruro evanhu akanaka munyika uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai mbofana. Vati vamasisa vangagone kusura mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa maringe nenyaya dzemirijonga nekuti shamwari dzemandorokwati.
Pano tinetsei kuti vamasisi vaonekwe vachisoropodza hurumende yeZimbabwe. Vakawirirana kunge bhandi nebhurugwa vachiita zvirongwa zvakawanda wanda vachishanyirana nyika dzavo. Tinoona kuti pakauya vamasisi kuno muZimbabwe nyaya yavainyanyotaura nayo ndeyekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Saka kuzoona mutungamiri akadaro aakutsoropodza hurumende yaMunangagwa kuti muri ku shusha vanhu, muri kumbunikidza kodzero dzevanhu, muri kurova vanhu, hationi zvichiitika izvozvo.
Zvichakadaro, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri muBotswana mushure mekukokwa neBokis Khoza uye riri kuitawo misangano nezvizvagwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi nechinangwa chekuzvikurudzira kuti zviende kumusha kunovhota musi wa23 Nyamavhuvhu. Sadzgar wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vati zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kuda nyika yazvo uye zvisasundwe mune zvematongerwo enyika. Gwaro rakaburitswa neZimstate rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Apo sarudzo dzasara mazuva 12 chete kuti dziitwe munyika, madzimai ari kutarisira kuvhota musarudzo idzi anoti anoshuvira hurumende inokoshesa nyaya dzeutano, kuvandudzwa kweupfumi, kuwaniswa kwemvura yakachena pamwe nekuvandudzwa kwedzidzo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mumwe wemadzimai aya mai Melody Chikala vanove mugari wekugoromonzi vati vari kushuvira hurumende inokoshesa nyaya dzeutano, vachiti vari kurwadziwa zvakanyanya nevanhu vanofa nezvirwere zvinorapika.
Tiri kudawo kuti hurumende yedu kumulike kumakliniks uku mishonga iwanikewo nevarapi chaivo chaivo vanonyatsogona basa. Like pazvirere zvekenza vamwe vari kufa, mishonga iri kudhura, vasikwanisa kutenga mishonga.
Mumwe mutori wenhau Muzvare Veneranda Langa vaudzawo Studio 7 kuti pamusoro pekuda hurumende inosumudzira nyaya dzeutano vari kutarisirawo kuwana hurumende inovandudza upfumi hwenyika, vachiti vanhu vari kunonga svosve nemuromo.
Ndoda hurumende inogadzirisa ikonomi nokuti zvino zvaora munyika, hapana kana zvino zviri kufamba. Mari tiri kutotadza kuwana mari kumabhangi, mari yacho haishande futi, yadonha value. And then vashandi futi hapana zvavari kutambira. Vashandi vari kutambura zvokutoti vamwe vari kutotengesa maputi mumaofisi vasingaite basa. Saka toda kuti ikonomi igadzirike kuitira kuti vanhu tiwane value yemasalaries edu.
Muzvare Violet Rafemoyo, mumwe mugari weMuharare, vati musarudzo dziri kuuya vachavhotera vatungamiriri vanokoshesa dzidzo.
Isu vaiongera zvichinge hatiukumbira kuti kwanisinge ichienda kusikuru. Vazivana vazhinji havasikwanisa kuenda kusikuru. Vakagara. Zvekuti ukada kuzotangonisa mwana anosanga kuzotipa mwana 10 years tenha kutangoenda grade 1 zvinoendeva nekuti mari haisikwandi. Mabasa ari kuita mashoma, saka kuti vanozvasiaana kusikuru zvekunesa.
Mamwe madzimai ataurawo neStudio 7 atsigirawo kuti budiriro yenyika inobva pavanhu vane utano hwakanaka, achitiwo ari kutarisira kuti hurumende inopinda igadzirise nyaya yekuwanikwa kwemvura. Madzimai munyika anotiwo ari kupedza nguva yakawanda yaanofanira kunge achitsvaga raramo, achitsvaga mvura yekushandisa nemhuri. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo dzemwedzi uno akaparura hwaro hwaachafamba nawo kana akakunda musarudzo mabato anosanganisira Citizens Coalition for Change ari kuvimbisa kuwanisa vavhoti dzidzo yepasi pachena, kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, kugadzirisa mari inotambirwa nevari pamudyandigere, kusimudzira nyaya dzekurima nekupa zvikwanisiro kuvarimi, kugadzirisa migwagwa yenyika nezvimwewo. Ukuwo bato riri kutonga reZANU-PF kunyange hazvo risati raparura hwaro hwemafambiro arichaita kana rakakunda, riri kuti nhoroondo yebudiriro yaraunza munyika ndiyo inofanirwa kuva mucherechedzo wezvichawanikwa nevana veZimbabwe kana vakarivhotera zvakare kuti rive panyanga kwemamwe makore mashanu. Sarudzo munyika dziri kuzoitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS rati Mauto akamirira kupinda muNiger uye agadzirira kurwisa hurumende yeMauto iri kutonga munyika iyi, richiti nzira dzose kusanganisira kushandiswa kweMauto dziri patafura. Sangano reAfrican Union razivisa nhasi kuti riri kutsigira danho reECOWAS padambudziko riri muNiger. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana siyana yemunyika vanoti kuburikidza nerubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende vari kushingaira kuti vaedze kudzora matangavo emombe mushure mekufa kwemombe kwakanyanya mukati memakore matatu apfuura. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vakafirwa nemombe zvakanyanya zvekuti vakawanda vavo vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere zvakaita seteliariosis, chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, hachota, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Tsvakiridzo yakaitwa inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimi chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuAmerica mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti US$150 million dzakafa mumakore matatu apfuura. Kufa kwemombe dzakawanda kwakamanikidzawo varimi vakawanda kurima nechibhakera kana kuchera makomba, marimiro akafanana nechirongwa chiri kukurudzirwa nehurumende mazuva ano chepfumvudza, icho chiri kupembedzwa nevamwe asi vamwe vachichishoropodza vachiti kudzosera nyika kumashure. Pamusoro pekutenga mombe kune mamwe matunhu akasara achine mombe, vamwe varimi vanonzi vari kubatsirwawo kumutsiridza matanga avo nehurumende kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana siyana zvekudzororedzera mombe zvakaita sechemutungamiri wenyika chekuti murimi anopiwa tsiru raanoti kana rabereka opawo mumwe murimi mhuru yaberekwa. Chepresidential Heifer Pass On Scheme nekuberekesa mombe pasina mabhuru kana kuti insemination. Kune zvirongwawo zvakafanana nekuderedza kufa kwemombe dzichiurayiwa nezvikwekwe zvakaita sechepresidential Blitz Tick Program nezvimwe zvakasiyana siyana. Uko mamwe makambani akazvimirira neasiri pasi pehurumende anonzi ari kubatsanawo nemasangano evarimi kumutsiridza matanga emombe. Mumwe murimi akafirwa nemombe 12 gore rapera vaAndrew Matapure vekwaZvimba vanoti vave kurima nechibhakera vachiita zvekuchera makomba.
Ndave kurima ndichichera makomba, izvo zvinoita kuti pandorima paite padiki.
VaMatapure vanoti havakwanise kurimisa netractor sezvo zvichivadhurira asi vari kuedza kudzoreredzera danga ravo.
Zvekuda kuhaya tractor zvinodhura.
Mumwe murimi wekumarondera mudunhu reMashonaland East vakufandiko Magaya vakafirwa nemombe asi vari muchirongwa chehurumende chekwanisa varimi mombe kuburikidza nekuti mombe dzibereke pasina mabhuru kana kuti artificial insemination vanopembedza chirongwa ichi. Mumwe wechidiki ari muchirongwa chehurumende chekwanisa vechidiki mombe chepresidential Heifer Pass On Scheme vataura ikapesa vanoti zvirongwa izvi zvakanaka asi panofanirwa kugadziriswa dambudziko rakamboita kuti mombe dzife kuburikidza nekwaniswa kwemishonga yekudhibhisa mombe. Sachigara rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti zvakakosha kuderedza zvirwere zvemombe kuti mombe dziwande.
Hurumende ichitungamirirwa nebazi rezvekurima neresearch vakagadzira mushonga unoderedza zvirwere kunyange genuary disease, uye vari kukurudzira varimi kuti vatevedzere good agronomical practices.
Mukuru wechirongwa chekuberekeswa kwemombe pasina mabhuru, izvo chiri kutungamirwa nechikoro chepamusoro cheChinoyi University of Technology muzvari Raviro Machabango, vanoti chirongwa ichi chiri kutambirwa nevarimi uye chapararira nenyika yose.
Chirongwa cheartificial insemination chapararira zvakanyanya munyika yeZimbabwe kuburikidza neprogramu iri kuranwa neChinoyi University. Chirongwa chiri kugamuchirwa zvakanaka.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obert Jiri vanoti zvirongwa zvehurumende zvekuwedzera uwandu hwemombe zviri kufamba zvakanaka.
Ndichacheka pamadokumendi edu kuti tirikuprojekta mapurisheo zvakaita seaaofa sobuda.
Mombe dzakakosha muupenyu hwevanhu sezvo dzichirimiswa, dzichipa vanhu mukaka, dzichiroreswa, kuwaniswa manyowa pamwe nekushandiswa mamwe mabasa, uyewo kutengeswa vanhu vachiwana mari yechikoro pamwe nekuita mamwe mabasa epamusha akasiyana-siyana. Pari zvino munyika munonzi mune mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu. Tsvakiridzo yakaitwa nebazi reZimbabwe Resilience Building Fund inoratidza kuti zvikamu makumi mana kubva muzana, kana kuti 40% vanowanawo raramo yavo kuburikidza nezvipfuwo zvinosanganisira mombe. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutambi wemitambo yekutandadza veruzhinji ane mukurumbira munyika Davis Guja adzoka zvine mutsindo nemutambo wake unonzi Aikaka. Mutambo uyu uri kuitwa panzvimbo yeTheatre in the Park muHarare. Izvi zviri kuitika mushure mekunge Davis ambobva kwenguva yakati kuti asuduruka pachikuva. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambo uyu unodonongodza nekupenengura nyaya dziri kuitika munyika dzakaita seuori, utungamiri, kuondomoka kweupfumi nezvimwe zvine chekuita nemagariro evanhu. Guzha anoti Aikaka mutambo unoburitsa kukanuka kana kushamisika nemamiro akaita zvinhu munyika kana nharaunda dzatigere.
Wakanangana nezvinhu zviri kuita munyika. Dzimwe nguva mafambiro mumugwagwa kuti izvo unenge uri pakati perodhi woona kurudyi kune mota iriko, utasa kuri boswe kune mota iriko, iwo mbunyikidzwa uri pakati, saka unaona kuti Aikaka.
Guzha anoti zvakakosha kuti vanoita zvemutambo vanzwike kana vachitaura nyaya dzinoitika munyika sezvo vachisimudzira runyararo nebudiriro.
Tine chishuwo isu chekuti izvo sevanhu vemafirimu vetheatre vemimhanzi titakanangana nedonzo rekusimudzira nyika yedu pamwe nerunyararo panguva ino. Tinofungidzira kuti kana tichiita mitambo iyi kuchitaura mashoko edu whether mumafirimu oro mumhanzi tokumira tipote tichiteererwa. Saka theatre uri patinoita mitambo yedu yemadrama iyi ndo zvangofanana izvozvo. Kana tichicreata zvinhu izvo maartists pane chicreata zvinhu, hatingocreata zvinhu zvatinoda, tichifembera fembera.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Peace Building Initiative iro raimbove Zimbabwe Peace Trust uye vaimbove gurukota muhurumende yemubatanidzwa amai Sekai Holland vanoti vanotambira kudzoka kwaGuzha mukuvaraidza veruzhinji nemitambo.
Adzoka kuzotiratidza kuti tiri vanani, tiri kuita zvepi. Ini ndafara kuti vanga vachakabata mutambo uyu. Is the boy child.
Mozi na fundo vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe Dr. Kelvin Chikonzo vaudza Studio 7 kuti vanoita zvemitambo vane basa guru panguva ino nyika yakatarisana nesarudzo. Vatiwo kubva kare mitambo yaishandiswa kutaura zvinosangana nevanhu munharaunda dzavagere.
I think zvinobatsira kuti mapolitisians azive zviri kunoita nokuti hasi wese munhu anogona kuwana mukana wekuenda kurali, uye kuti zvinotipawo mukana wekuti tishandise nzira dzakawanda kunzwa zvinonetsa vanhu munharaunda medu kuitira kuti vacho vada kuvhotera vazive zvinonetsa vanhu uye kuti vazive kuti vanozvigadzirisawo sei.
Mumwewo ari kufarira mutambo uyu mutambi wechidzimai Elizabeth Majongwe, uyo ati mitambo inosunungura pfungwa dzevanhu uye kubatana.
Ndinoona tieta ichibatsira chaizvo kuti vanhu vapfavise pfungwa pane zvinenge zvakaoma muupenyu. Ndinoona zvakakodzera chaizvo nekuti semataurira nambeta pekutanga kuti zvinosunungura pfungwa dzevanhu toziva magariro akanaka nekubatana ndo zvatinowanyanyoshuwira munyika medu.
Mutambo uyu wakanyorwa nevanyori vatatu vanoti Stanley Makuwe, Patience Piri naTinashe Muchuri. Wakavhurwa musi wechipiri Nyamavhuvhu 8 uye uri kuitwa kusvika musi wemugovera Nyamavhuvhu 12 uchitanga panguva dzemanheru. Guzha ndeumwe wavatambi munyika vakashandisa mabasa avo kuumbiridza budiriro nechenjedzo kuruzhinji munyika kwenguva refu. Dakamira Studio 7 Muharare, ndini Pasmo Ndlovu.
Did you was a Friday, my darling? Was a Friday, I'm 7 to 14.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo wechimanje manje weamapiano achibatanidza zvemunyika nezvechitendero Zabron uyo akatamira kuMaryland iro svondo rapera. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuro yaaita naibvanzitsininga weStudio 7.
Takatanga ndiri grade 7, that was a long time ago, but ndakazongoitaka mukana kandakaita ndiri ku high school. I think first month ndiri ku high school kwakaitwa zvemacivics, and then I had Knox Nguni akauya kuzoperforma kukambuzo mahigh one, neniwo ndanga ndiripa line up iyoyoyo. Ndakandiendesa kunana PBA kuchigutiro. From there ndakatanga kushandawo nevamwe vanhu vanga vane mukurumbira nekuchechi and all of that. Saka zvanga zvangosangana kuti kuchechi nekuita zvikaenda kumastudio tichiimba zvemunyika.
Toda vanhu vakanyatsoti iwo uri kurova gospel here, uri kurova amenodzwa uri kuti dzemunyika ndo dzakaita sei?
Alright, saka pari zvino ndine EP randakadropa amapiano 2 amapiano singles ari papapo, and then 1 conscious reggae iri papapo, and then ndine 1 song yegospel inonzi Mune Simba yerumba iri papapo. So ndiri munhu ari flexible nekuita anything.
Saka vateereri vari kuitambira sei mimhanzi yenyu?
Vateereri vari kufara zvingaite. Singu rangu rakaita number 1 kuCanada almost like 2 weeks, riva number 1, and then right now song yangu inonzi Mjolo yanga iri pa Star FM International yanga iri pa number 3. Zviri kutambirwa zvakanaka.
Ngatitariseiwo kuti semuimbi matambudziko amunosangana nawo muindastry ndeapi?
Zvinonetsa kakurusa inyaya dzekuti music yacho inzwike kumba, nekuti cause uri kuAmerica munhu asanga achifunga kuti une mari yakawanda. Saka unosangana kuti nemadj arida kubhadharwa mari dzakawandisisa kuti tingoridzwa. Saka tozongotendawo vanhu vakafanana nemi kuti murungu eri kana mangotisaga matiwana and motiunza pamberi penyika kuti vanhu vatinzwe vativiwe. So tinokutenda zvikurusa.
Kana paine vateereri vakateerera panguva dzinoidzi, une mashoko here aungade kuvasiyirawo?
Endai munoteerera music iriko kumaplatform ese paYouTube makatsvaga Zabron, Apple Music. Saka tibatei, tisapotei, sanganai nesu kumasaisai.
Say was a Friday, chintipaiwo kamwe chete kamuri kupisa nako kamunoda kuti tibude nako mudariro.
Pane song inonzi Mjolo.
Pandemic.
Mjolo the pandemic, vanhu vari kunetsekana nenyaya dzemujolo. Saka Mjolo ine something, teererai muzvinzwisi.
Mjolo, heavy mdara.
Na Manga mchizwa kambo kanonzi mujolo kachango burwa na Donald Zabrone mwanzwa zakara urukuru ya ita na Ivan Zininga West Studio 7. Musa kangana wachirongwa chedu che live talk na 8 PM manirano. Apo tiri kutarisa nezvemisangano yekutsvagarudzi giro pamberi pesarudzo iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika pamwe nezvimwe zviri kuitika munyaya dzesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro wenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro chevaimbo venhengo yezano PF vaSevier Katsukuwere chekuti SI-140A iraswe. Anokoneka nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Praxidus Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisoko selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Sathelele chuva lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 ngoBakazi 2023 noPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bawuya kuzokujabulani kuthi nokufumira kuthi moya na understanding yokuthi we must align to God's delivery. Kana mune mchukamira nochamare nochalandwa ma.
Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zeJJL Victoria Falls ukuthi engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko.
Uphambanisile sibi luba uchitapi noma nje simshonika sinasona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili ilethwa 8 sisiguquliwe.
Umthethandaba waphezulu owe-High Court namhlanje lahlele khatshana isicelo sowayeyinkokheli yezano PF umnumzana Sevier Katsukuwere esokuthi i-statutory instrument A silahlwe ngoba sihlephula isisekelo sombuso welizwe. Njalo bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre koBulawayo kuculwa kugidwa kunjulwa ababili abaculi ababengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi seJwane ababhobhele engozini yomgwaqo eviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthembise izakhamizi zeDete leVictoria Falls ukubana engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko kuzo zonke indawo zelizwe. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula imibono emqoka yevandla lakhe egoqela intuthuko ukuqeda ubusela ukugcinwa kwamasiko kanye lokucazulula udaba lwegugura hundi uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo.
Bawuya kuzokujabulani kuthi nokufumira kuthi moya na understanding yokuthi we must align to God's delivery. Kana mune mchukamira anoshamari anoshalandwa mari. Kana mune mchukamira anoshamari hadiri nyika sematirwa ari kuitwa. Kana mune mchukamira anoshamari hadizokuba kunobuda mumapepa aujezira nokuba kubuda kunyapasi rose gold mafia platinum mafia lithium mafia drug mafia chrome mafia silver mafia aivangavine kukomana vizaneisha.
Umnumzana Peter Moleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga bavikelwa ngohlupho njalo iningi selidlwe ngula.
Akula into kayihola ukhorisa khona le mashonarendi ngaphe ma-7 rand akula lidensikayo. akula nto fika abantu badubeka akula kudla abakholi lutho akule nto ekhona nabadala bali more than 7 to 6 years akula nto bayithola badungale emashonaland bayathola
unkosikazi lethi weshoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi
vanage sobarikusuteka vari kumagori vari kujaikwa vakura miseni ndozi tiri kutiyaten vanage sovaaoka muzimbabwe vokara hambavona tonzi tiri kumusekenda tiri kutingaleza wanjivira zimuti agwase kuvira agwase vanage sovadzioke inyika ikarikwembo yakavetechii
uChamisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke uthi njalo amandla okhetho lwamakhansila labamele idale lephalamenda azavela ebantwini njalo abazakhipha laba loba siyisikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi kwaxa behluzisisa ivoters roll engeza ukuba kunengi okungahambi kuhle phakathi kwayo njalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekaChechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli uEmerson Mnangagwa
kanti ingono yaphambili ingabi ingono yaphambili ilethwa lidombo ngalikhethe UMP uZanu-PF lidombo elizafika phezulu konalo uPresident Mnangagwa ngalikhethe UMP onguye weZanu-PF lidombo elizafika ephalamende lapho engikhokhela khona na iphalamende indlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebuzwa khona now nxa ungusipika kumbe lowo okhokhela iphalamende alisuwe spika walapho ozalwa khona kuphela ungumkhokheli indawana zonke
abebandla lezanu-PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Feast of Africa International Apostolic Church ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini
umthethwandaba waphezulu owe High Court eHarare namhlanje ulahle isicelo sowake waba yisiphathamandla seZanu-PF uMnumzana Xavier Kasukuwere sokuthi kwesulwe ukuguqulwa komthetho wezokhetho owe-Electoral Act okwenziwe kusetshenziswa iziqondiso ze-Statutory Instrument 140A. Inguquko le iphathelane lokwamukelwa kwamavoti eposo yiZimbabwe Electoral Commission. Ukasukuwere ubefuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ezimele kodwa wavinjwa ngumthethwandaba. Umthetho obukhona ubusithi amavoti eposo kumele abe esefike ezek sokusele amaviki amabili ukuthi lwenziwe ukhetho. Kodwa phansi kwe-statutory instrument le, amaviki amabili la ehlisiwe haya kunsuku ezintathu kuphela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxeye legqwetha likakasukuwere unkosazana Jacqueline Sande yena othi abavumelane nesinqumo lezi esethulwe ngumahluli uJustice Tawanda Chitapi.
Asa ni mwono chuti na chuti upamba ni chile sivi luba uchitati noma nje sumisho ni katina sorunguti loku abu kumileo aisiko sivi ili ile chwa 8 iti kupuli ndalo nye imai kupuli kusoko chunoka abu kutinjileo kumele kusebenzi kulelo kecho elu zayo hai lono nga 2023 nova hiko kuchio ngezi constitution ya Zimbabwe iti nilaranga kupula umketo ino kusoa kumele ya unga sebenzi mwangi kuti ulanga loketo sebe kanji so tibona ukuthi ukamba nisile sebe lewa wichu kati jawa ukundi anoti tibona kuti sewa mse kibili ini ndaba le Supreme Court ukuthi sewa kibili tanala noku akuchineyo kubati natisi hai kubona wake kibili kabona ngabuchi
isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma lasonini
hayi sizabe silicela kodwa amana ngazayo sabe sesibone ukuthi sihambise yini indaba siyikhweze yini phambili inkathelo yaphezulu e-Supreme Court ngoba thina siphikisana nokubona kukajustice Chikapi ukuthi yena ukuthi hhayi akuguqulanga lutho ngoba nxa kuthiwe amananga ebeyi-14 sesetshintshiwe aba ngamathathu sokutho ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthiela nxa utshintshile sokutho ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi ngali ngaguqula umthetho o-electoral act kumbama electoral laws noma art thina seyaze kumele ayingasasebenzi nxa kuyithina ngale lokhetho sekuqanjiwe kutho ukuthi umthetho lo olethwe yi-SI 148 kumele usebenze asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga esemthethweni kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo hatsho luka-2023
sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo abanye bathi kulezombusazwe phakathi lina njengamagqweda kaSukwere lilubona njani lolu daba
thina sabe sokho siphikisa nje noma sibona ukuthi inkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho zikhuluma zona ukuthi hhayi ubaba uSukwere kamela ngabe khona ekhetheni kodwa thina sabe sibona ukuthi hhayi lokhu bayakutho nje kodwa lo olethi udaba lakhe emabhemangana sazangane lisho ukuthi akhengise sibili ukuthi upresident ezakaSukwere ubengekho lapha eZimbabwe ekwenyanga ezidlula 18 zilandelana njalo nje sibona ukuthi amakhethethu na ukugqekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibile kumele bakwenze ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi kumbe ngani kunanabo abaphezu kwabo abangani bayangeneli iindaba zakhona ngoba sabona ukuthi umthetho sibile awusalandilwa sekungani kwenzela ukuthi nje kube minye phakathi lapha emaseni mnangagwa ngani kafuni sibili kubona ezinto ezakaSukwere lapha ekhona ekhetheni ngoba ngani yesana ukuthi zamthela iindaba zakhe sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe silokhu esilicelayo ngoba udaba lolu alukhangela ngendlela efanele
unkosazana Jacqueline Fundi ligqwetha likamnumzana Sylvia kaSukwere owababa isiphathamandla sezanu PF limuzwe ekhuluma ecungweni lapho lo ntungameli Nkomo owe-Studio 7. Abesifazane abazavota kukhetho lukamhlaka 23 Ngcobakazi bathi bona bafisa ukubana uhulumende ozangena embusweni abe ngozaqhakathekisa indingeko zabo ezigabeni ezijeneyo zempilo ezigoqela ezempilakahle ukuvuselela umnotho ezokutholiswa amanzi ahlanzekileyo ukuhlanzeka kwendawo abahlala kizo ezemfundo lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane laba bathi amababandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwadzana yena ophila ngokuthengisa uthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthenjiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Makungaba liqiniso ukuthi bazasilungisela kungasijabulisa lakho njalo. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo. Noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
Nasikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo. Okumqoka yikuthi bathole amathuba afana labesilisa, njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezabanika imali kulokutshona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF, uMnumzana Farai Marapira, uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu, iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats Lead, uNkosikazi Roslyn Gwese, uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavotele umfazi, whether ngweZANU PF kumbe ngweTCC kumbe ngweMDC kumbe ngweLead, umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivotele namfazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi laba futhi bengaluza abanye. Anti yabona ukuthi inamba yabantu angafazi iyalokhu isibalutshwane, yikwethu kuyalayo khonokho sithi thina abafazi sibaningi kedlula abantu angamadoda lapha eZimbabwe, asivotele nabafazi bengene bonke banabi 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi lokhu kungafezeka kuphela uma abesifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo, hathi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula lutho kwenzekayo, yonke izinto ziphungba into ephelileyo. Mina ongumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi party bavele beyivotele mhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu beZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazwe. Ngoba kathesi ma singathi sikhangela i-statistics, uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe lasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owenelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, uNkosikazi Elizabeth Valerio, okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
izakhamizi zakobulawayo zamukele ngemibono ehlukeneyo uhlelo oluqhutshwa ngabe-commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission lokufundisa uzulu ngezokuvota. Zisithi bezivele zilulindele bese luphuzile ngoba sokusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuba luqhutshwe ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila. U-Anastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo bathi lanxa kukuhle ukuthi abezeki baqhuba lolu hlelo njalo luqakathekile, udubo nje ukuthi solusenziwa isikhathi sesiphelile sokungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luqhutshwe elizweni. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Fanuel Moyo uthi ukhangelele ukuba bafinyelele kuzo zonke indawo.
Uhlelo lwenziwa yizeki luright sibile lokufundisa abantu and lusemthethweni kuright kakhulu, kodwa ngesikhathi esebenza ngaso kathi sibona ngani ama-elections election date seseduzane, so angazi ukuthi bazakwanisa yena ukuthi befinyelele abantu bonke. So yikho lapho engingakwazi khona ukuthi bazakwenza njani, kodwa ayikhona kuhle kakhulu ukuthi befundisa abantu ngokuvota.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sibangani Nyathi, kodwa ekhala ngokuthi uhlelo lolu luphuzile.
Salamukela uhlelo voter education baphuza ukuqalisa. Salamukela uhlelo education baphuza ukuqalisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nokuthula Mlotshwa uyaluncoma uhlelo lwezeki.
Siyabonga ukufundisa ngohlelo lokuvota, siqhubekele ngalo njalo lusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Mpofu owezeki ongomunye wabafundisa abantu ngezokhetho uthi amabizo abazavota ayabe ekhona endaweni zokuvotela kusukela mhla ka 11 kusiya mhla ka 12 Ngcwabakazi.
7 ekuseni kuzeke kuvala ngo 7 ntambama, sithole izithupha zethu eseplastic kumbe esezenge kumbe ipassport evalid eZimbabwe, uqonde kupolling station mhlaka 23 August. 2 days before kupolling station amabizo enu abe khona kuvoters roll eyabe ifakwe emdulwini. Liyakwanisa ukuhamba liyechecka, then even liyakwanisa ukuchecka ngamafoni enu, ungatshaya *265#, iyaphuma ipolling station yakho okumele uqonde kiyo mhlaka 23 August 2023. Libe kwakuthi ngama-harmonized election esivotela khona abantu abathathu ngelanga eliyi-1. Ama-elections yi-1 day kuphela. Siyabe sivotela ukansila, sivotela u-MP, sivotele u-president.
Uhlelo lwabezeki lokufundisa uzulu ngokuvota lusekelwa isisekelo sombuso selizwe kusahluko 12 section 238, njalo alulamigoqo njengokubhalisela ukuvota lezinye inhlelo zezeki. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota, kodwa kumele beqale bethole imvumo kuzeki. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngokweningi e-amphitheatre kobulawayo kuculwa kugidwa kukhunjulwa ababili abaculi uElvis Mathe odume ngegama lokuthi Maeli lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu obechaya ingungu ama drums bengamalunga eqembu lomculo oweRumba ele insimbi zeJwane ababili ababili laba babhubhele engozini yomgwaqo osuka koBulawayo usiya eVictoria Falls ngomgqibelo weviki edluleyo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasanda.
Ekhuluma embuthanweni nobabili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe, umphathintambo wedolobha lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube uthe uhulumende udabule ngesehlakalo esehlele leli qembu.
Abanye siyabakhangela esibhedlela, abakhulekayo sicela sikhulekele ngoqobo, sicela umusa ungenele kuzimbuli. Thanda ukuphoka okuqakathekileyo ama-artisti, hlalani linjalo zihlobo zami. That is the way to go, unite for a cause.
Uthathu wabo kathe Mkosi Maviri Mpofu otshone kulingozi uNkosazana Thembele Nkosini Makhwelo ulandisa ngomfo wabo.
Uthi Mkosi wakhuliswa ngumamami, umamakhe wabhubha kudala ebezelwe yi-1 kumamakhe. So umama wamthatha umncane wamkhulisa wamfundisa. Kubuhlungu kakhulu, ngilahlekelwe ngoba vele sikhule sitshayana noMaviri, sidlala sitshayana, sinikana ama-nickname. Kubuhlungu kakhulu.
Abaculi abaningi bathi balahlekelwe ngokubhubha kwababili laba, okufakazwa nguClement Magwaza abakade besebenza labo.
Abafowethu bemphila labo kabuhlungu, basithiye kabuhlungu. Okwenzakeleyo kubuhlungu bantu bakethu, yazi kukhathaza imimoya yethu kakhulu. Inkosi kayingenele uBrahim Mfoti la lulame labafana abasesibhedlela balulame, sikwazi ukuthi siqhubeke ngemisebenzi ephambili. Engakubika kakhulu bantu bakithi ukuthi lingaphela amandla, libasupport abafowethu.
Omunye umculo lodumo osebuhlungwini ngonkwali
Maeli lawe Maviri, hayi lisitshile isikhala esikhulu kakhulu, lisisebuhlungu kodwa ungasemnani kube yintando yenkosi. Thina wethu ukuthi silikhulule lihambe, lihambe kuhle, lilale ngoxolo. Siyalithanda.
Uthandizana ucula ekoBulawayo ukhala ezimathonzi.
Inhliziyo yami iphatheke kabi, inhliziyo ibuhlungu ukulahlekelwa ngobhuti bethu emculweni. Isihluku esingaka sengathi uJehova angapholisa amanxeba kwabaseleyo, imuli labangane lesihlobo, sengathi imphefumulo yabo ingalala ngokuthula.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi isizwe seZimbabwe silahliwele kakhulu.
Mhlaba kawunoni, mhlaba kawusuthi, mhlaba kawulandihloni. Thatha abafana abancane, abantwana abancane besikhangelele kuwo. Inhliziyo zethu zigcwele usizi, inhliziyo zethu zidabukile kakhulu okulahlekelwa ngumaEli loMaviri. Sinethemba lokuthi la majaha aseleyo azaqhubekelisa umsebenzi abawuqalayo phambili. Ngithi majaha, ngithi bantu abami, lalani ngokuthula.
Namhlanje isidumbu sikamunye uElvis Mathe sikhanjiswa ekhaya kibo eMagalela eTsholotsho, lapho azanqotshwa khona uThembi Nkosi Maviri Mpofu, yena ozabe wayela uvezo koBulawayo ngesonto.
Mihle imisebenzi kama-Eli Elvis Mathe, mihle imisebenzi kaThembi Nkosi Maviri Mpofu, insimbi zeJwane isizwe.
Namhla amaqembu wethu omculo azatshaya kuze kuse eTsholotsho ephelekezela abangani babo. Yimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda. I'm going to go to the hospital.
iqembu lelo ele insimbizejwane sithi dudu kumuli zabafelweyo abafele engozini zomgwaqo uma eli kanye lo maviri. Ku live talk namhlanje likhumbule ukubana sikhangela kusabalala kwenkokheli zamabandla ezombusazwe endaweni zonke zelizwe. Sikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokusele insuku ezilishumi lambili kuphela ukubana ukhetho luqhutshwe. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo, uPrasidi Jeremiah.